Ndingangoti izvozvi zviri kufamba zvakanaka. Vanhu vari kumhanya mhanya kutsvaga zvavangashandisa kubatsira. Zvingava hembe, zvingava zvekudya, zvingava even nemari. Saka isusu takatotanga yatubiti phase two kukolesa zvimwe hembe ikava patira kupedza kutsvagawo futi mapoto, mapureti, mabhaketi kuti zvizokwanisa kuendesa zvose mutanga. Hatina kukwanisa kuendesa bata rangopa Ministry of Transportaga apa papo faisu ngorongo kuti zvakabudira sezvatikuda kuronga tikwanise kuzoendawo paground tinoona tichinopawo.
Pachine basa rakawanda rinoda kuitwa kapa.
Pachine basa because zvimwe zvanga chimbotedzwawo chimuti wopanews izvi kune dzimwe dzvimbo sati dzakwanisa kusvikwa nyaya yekuti mabhiji akayeredzwa nemvura, mamwe marodhi ofeirwa kune mvura. Saka pachine basa richida kuzombedwa. Vachida kuvakwa kudzimba, vanhu vanenge vari mbozha panzengo panogara, vanhu vachida kumapureti, mapoto. Basically tongotangidza futi upenyu ngekuti tokwangongotanga from one zvakare.
Basa ramuri kuita iri muri kuona kuti riri kuita mutsauko here?
Tiri kuona kuti pane mutsauko uriko.
Maonero amuri kuita zviri kunyatsodiwa ndezvipi?
Zvanyopiwa kunyanya ihembe nezvekudya nemagezo zvinhu zviri kunyanyouya not just kwatiri isusu but even tiri kuona nevamwe mamagachenzo nevamwe vari kubatsirawo besides even nemamvura futi because songs kwangu sina futi mvura vamwe nedambudziko remvura. Saka ndo zvizvo zviri kunyanyopiwa.
Pane vari kukubatsiravo here?
Isusu tiri kubatsirawo ikoko because zvide kutanga takaita zvinhu Community of Transport. Bhozi paingonzi pane rori yakangowanikwa gonyi dzakangowanikwa paingonzi vanhu tingounzai chiza dzegonyi tiri ngoenda chikawani. Saka apa patakuronge tine urongowo hwekuti dai takakwanisa maybe kuwanawo transport kana karori kadiki kekuti tichakure zvinhu.